kunyangwe hazvo zviri pachena kuti veruzhinji vari kutapurirana chirwere ichi munyika kumisika yemabhazi pamwe nekumabhanga vanhu vanenge vakaungana kana kumanikidzana izvo zvinoita kuti kutapurirana kwecovid-19 kuve nyore studio 7 yaona vanhu vazhinji vange vasina kupfeka mamasiki apo vanga vachisangana neveruzhinji muguta reHarare mumwe mugari wemuHarare vapo majaira avo vanga vasina kudzivirira vati dzimwe nguva vanombokanganwa kuzvidzivirira
inguva yekuti unogona kungovarairwa kwe2 minutes pamwe wanga uchimbotaurawo nemunhu saka pakutaura paipaya kufema kwaunenge uchiita uchitaurira wakavhara muromo wako unodikitira saka unogona kuzovarairwa kuti udzosere futi pakare sezvinhu zvatasina kujaira
mumwe murume uyo asina kuda kudomwa nezita anga akamirira kutora mari pane rimwe bhanga muguta apo vanhu vanga vakatsokodzerana abvuma kustudio 7 kuti ane ruzivo rwekuti uwandu hwevari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika huri kukwira asi ati kunyange haazo achiziva kuti kumira vakapatsanurana kunobatsira nyaya yekutya kupindirwa ndiyo inoita kuti vanhu vabatane vari mumutsetse
vanotya bhati nenhau yekuti vanhu vari kuda mari munhu anenge achitya kupindirwa nevamwe vanhu achida kumanyirawo kuti awanawo mari kuti awane unopava nacho kuti ngavaone kuti vanhu havana mari nguva dzese pavane vachida mari kuti vanhu vasawane kutsokodzerana nguva
vasimon zhou avo vanga vakamirira bhazi kuti vaende kumount pleasant heights vati vanga vava nemaawa mana vari panzvimbo imwe chete izvo zvinogona kuti vabatire chirwere ichi vazhou vatiwo vanhu havasi kutariswa temperature kana kupiwa zvokuzora maoko avo pavanenge vachipinda mumabhazi ezupco sezvaiitika pakatanga kuvhurwa nyika
nguva yatati kutora tiri pazupco yakakura hatisi kuteswa temperature tichipinda mumazupco nekupiwa sanitizer hatisi kutombopuwa pakutanga paipaya zvanga zvichifamba zvakanaka notitanga tichiteswa nekupiwa zvese izvozvo
munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vanhu vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa neveutano Dr. Madzorera vakurudzirawo kuti munguva ino yechando dai veruzhinji vagara kudzimba
takuona kuchava kufamba izvino zvichibata vanhu vari muzimbabwe vasinambobuda kunze izvi zvaakutyisa ngatiteedzere nyaya yesocial distancing nyaya yekugara tigeza maoko edu tombosimbisisa iyo nyaya yongoita self isolation yongogara tiri kudzimba dzedu tongobuda tichienda kumastore kunotenga manecessities chete todzokera kumba
mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn mangwiro vaudza studio 7 parunhare kuti vari kuwedzera kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi pamwe nekuwedzera vanhu vanoongororwa kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi vachitaura kumusangano wepolitiburo yebato ravo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vatiwo kukwira kuri kuita uwandu hwevari kubatwa necovid-19 kuchaitawo kuti vatarise zvakare nyaya yekuvharwa kwenyika uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere checovid-19 hausi kukwira muzimbabwe chete sezvo izvi zviri kuitika munyika dzakawanda pasi rose iro rave nevanhu vanodarika mamiriyoni 10 vabatwa nechirwere ichi vanhu vanodarika zviuru 10 2012 vari vemuzimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.